This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 18, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vagari vemuHarare vofarira urongwa hwekanzuru unoita kuti vabhadhare mabhiri avo vachishandisa dandemutande repaInternet.
Nyanzvi dzoshushikana nechikwereto chehurumende icho chinonzi chiri kuramba chichikwira munyika.
Nhasi tinonzwa nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzichiziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nekutsvaga nzira dzingabatsire zviri kunetsa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare vanoti vanotambira nemufaro urongwa hwekanzuru hwekuti vabhadhare mari dzavo kukanzuru vachishandisa unyanzvi hwemazuva ano hwedande mutande kana kuti Internet. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vanoti vanofarira urongwa uhu sezvo mahofisi ese ekanzuru achange ave kubatanidzwa padande mutande nemahofisi makuru ekanzuro anoita nezvemari ari kuRowan Martin. Vagari vanoti izvi zvichaita kuti vakwanise kuona mari dzavabhadhara kana zvikwereti zvavo vasina kuenda kumahofisi ekanzuro sezvavagara vachiita makore ose. Vachitaura mushure mekuona kuti urongwa uhu hunoshanda sei, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vatendai muchada vati danho ratorwa nekanzuro rakanaka chose uye urongwa uhu hunofanira kuiswa mumisha yese muguta.
Vakwanisa kuti vaconnecte maofisa aya nepaInternet kuti vanhu pavanobhadhara mari dzavo zvibva zvaonekwa kuRowan Martin ipapo ipapo. Hazvichambomirira kuti vanozouya kupera kwezuva kana kupera kwevhiki kana kuti pachazoita kakufambidzana kwemari. Saka tinongotenda kanzuro kuti dai varamba vakadaro, asi chikuru zve tachitakumbira kuti dai vachinja vanhu vari kuvapa service Internet inova yotel one, because internet yavo ndofunga patafamba kuma district office atatichiona pamwe tainanga tichisvika zvinhu zvavo zvazvakagara pasi zvisiri kufamba internet yavo.
Amai Regina Bakuri vesangano reHarare Residence Trust avo vatobhadhara mari yavo vakaona kushanda kweurongwa hutsva uhu vati hwakanaka chose uye vanoona sekuti huchakurudzira kuti veruzhinji vabhadhare mari yemitero kukanzuro.
Vanofarwa kunge vachitoisa Harare yese kuitira kuti munhu wese ave connected, nokuti chimwe chinozoita kuti vanhu vasabhadhara kushaya trust. Kuti zvino mari yangu yandakabhadhara last month zvaisina kwapi, yaendepi? Yatorwa nani? Aidya ndiani? Yaenda here kukanzuro hatizozivi? Yozonzi yakuzapiya next month yaane interest.
Munyori musangano runomirira shirikadzi reWidows Association Economic Empowerment of Zimbabwe, amai Dorin Chimana, vatiwo vanhu vange vari kuchema-chema nemabhiri avange vachiwana uye chirongwa ichi chichajekesa mabhiri aya.
Ndokuti chirongwa ichi chakanaka, chakunyatsotibatsira kuti zvinhu zvise transparency. Wakunyatsoona wega, kwete zvekungoti chipepa chanchingouya usingazivi kuti nhamba dzacho dzabhipi. Saka chirongwa chachauya chiunongoenda ungonozvionerawo pascreen.
Nengo yesangano runomirira vana soro jena reZimbabwe Older Persons Association vaGibson Jarava ndemuyo avo vati vafara neurongwa hutsva hwekanzuro.
Asi iye zvinezvi tinofanira kuti vagadzirai online, ukabhadhara kubranch kwako inobva yatongobuda straight kuhedquota payment yakeyo. Saka yoke hedquota unobvaona kuti munhu akabhadhara, hapasina brought forward.
Vachitaura apo vange vachiratidza masangano anomirira vagari nemasangano akasiyana-siyana muguta vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati pasi peurongwa hutsva uhu vagari vave kukwanisa kubhadhara mari dzavo nekungotaura nhamba yepamba pavo kwete kuenda nebhiri sezvaidiwa kare. Urongwa uhu hwaakutoshanda kumahofisi ekanzuro ari kukuwadzana muFakose, Glenview, budiriro neHighfield vachideme vati pane urongwa hwekuendesa urongwa uhu kumahofisi ese ekanzuru muguta. Vakurudzira vagari kuti vanyorese padande mutande rekanzuru kuti vakwanise kuona mabhiri avo ipapo kana vachinge vabhadhara pangave pacellphone, mubhanga kana kumahofisi ekanzuru. Zvichakadai vachideme vati vagari nemakambani vane chikwereti chinodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora uye kanzuru yave kutora matano ekutengesa dzimba kana midziyo yevanhu vane zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ razivisa kuti mari irikweretwa nehurumende mumabhanga emunyika yakwira kusvika pamamiriyoni mazana makumi matatu nematatu nemasere emadhora kubva pamamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora mukati memakore maviri apfuura. Asi zvinonzi nyaya yekuti hurumende iri kutora mari yakawanda kubva kumabhanga iyi yava kupa kuti vemakambani vasare vasinawo mari yekukwereta kuti vaite mabasa avo. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichapa kuti upfumi hutadze kugadzikana. Hurumende inonzi iri kukwereta mari yakawanda kuti ibhadhare vashandi vayo uye zviri kukonzerwawo nekuti hapachina mari yemitero yakawanda iri kubhadharwa sezvo makambani akawanda ari kuvharwa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLaxon Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndizvozvo chaizvo zviri kuitika zvitiri kuparurwa neweRBZ zviri kuitika muekonomi medu. Chikonzero chikuru chiri kuitika ndechekuti iye zvino izvi tine mari shoma shoma irimo munyika medu iri kutenderera. Izvi zvoita kuti mari iyoyo idhure nekuti chiro chese mari inotengeswa. Inonzi interest iya ndo price yemari. Ukanokwereta mari unobhadhara interest pane vakwereta, ndo price yacho iyoyo yemari yauri kupiwa kubhengi. Iye zvino izvi mutengo wemari kubva kumabhengi wakakwira zvikurusa nekuti mari iripo ishoma. Ndechekutanga. Chechipiri, nyaya dzedu dzematongerwo enyika dziri kuvhiringidza nekubvongonyodza mamiriro akaita zviro zveupfumi munyika medu.
Zvii zvimwe zvingaitwe kugadzirisa dambudziko iri?
Kana zvematongerwo enyika zvisina kugadzikana nezveupfumi hazvigadzikani zvakare, wane mari dzekubva kune dzimwe nyika, wanoda kuita mabhizinesi, wanoda kushamukamuridzana nekudyidzana nesu, wanobva watya wachityira kure nekuti zviro zvinenge zvisina kugadzikana zvakanaka. Saka tirikukumbira nechekuti vakuru vakuru vedu vane zvematongerwo enyika dai vagadzirisa vaona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzamira zvakanaka naka, kusara ndekuchiita bongozozo riripo. Iye zvino izvi nekuti hapana munhu anoziva kuti mangwana kunopfuma kwakaita sei. Ndo yetinoti risk mubhizinesi iyoyoyo nekuti kune uncertainty, hauzive kuti mangwana chii chichaitika. Chimwezve chinoita ndechekuti mitemo yedu yetinoisa tinoramba tichiti tikisati tichinja tichinja mangwana, tikamuka mangwana tachinja futi mutemo wacho. Vanhu vemabhizinesi vanoda mutemo unoziva kuti pane mutemo wakati nekuti bhizinesi kana uchiisa investment in business uri kuisa kwemakore 10-20 unenge wakatarisira, ende unenge wakatarisira kuti zviro zvicharamba zvakamira semamiriro azvakaita. Asi chinotinetsa munyika medu ndezvekuti mitemo yacho inochinja chinja ende hapana kunyasa kuwirirana kunoitika makurukota ehurumende. Umwe noumwe anenge achitaura zvake zvaanofunga zvopa kusanzwisisa nekuita kuti vanhu vemabhizinesi vashaye gwara chairo chairo rekuti zviro izvi zvakanyatsa kunanga kupi ende zvakamira sei. Izvi zvinobva zvadzinga vanhu vanoda kutibatsira nemari, vanoda kuuya vachiinvesta mari dzavo muZimbabwe.
VaLaxon Zembe inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vanga vari paRunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 kusvika 1 AM. Kana muri paWizTech, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru wechechi Roman Catholic Pope Francis vakurudzira pasi rose kuti rurwisane nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuitira kuti mamiriro epasi rose asavhiringikwe. Mutsamba yavanyora nhasi Pope Francis vatsigira mabasa ari kuitwa nenyanzvi ayo anoburitsa pachena kuti maitiro evanhu pasi rose ndo ari kunyanya kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kuri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza.
Mauto emuSomalia amisa nhasi chikwata cheAl-Shabaab icho changa chichida kurwisa musangano wezvematongerwo enyika wanga uchiitwa muguta reAdo. Vakuru vakuru vehurumende yeSomalia vanoti murwi mumwe chete anopfurikidza mwero azviputitsira bhambu pagedhe repanga pachiitirwa musangano uyu, uye vamwe varume vatatu vanga vaine pfuti vaedza kupinda zvine chisimba pamuzinda wanga uchiitirwa musangano uyu. Asi mauto ehurumende pamwe chete neAfrican Union auraya varume ava vasati vasvika pari kuitirwa musangano.
Mamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi anonzi ari kuramba achidzikira pasi panguva iyo mapato ose ezvematongerwo enyika ari kunzi ari kupedza nguva achitevera zvinhu zvisina maturo. Bato reMDCT rinoti hurumende yeZANU-PF ndo yaondonga nyika nekuda kweutongo hwayo hwehumbimbindoga pamwe nekutadza kuwanisa vanhu mamiriyoni maviri emabasa akavimbiswa neZANU-PF makore maviri adarika. Ukuwo ZANU-PF iri kungoramba yakabatira panyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira, izvo inoti ndo zvagwadamisa nyika nemabvi. Vamwe ndo vanoti vezvematongerwo enyika vari kungotsvaga kuzvisimudzira vachishandisa varombo sezvo vasina zvavari kuita zvinoonekwa kunyange vari kana kusave muhurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDCT vaobert Gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaMorris Ngwenya. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vanoti kudii nekuramba nyika yoenda kumawere.
Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu muno munyika yedu yeZimbabwe, nyika ichipikirwa, zvaoma. Upenyu chaihwo chaihwo hwagosha. Vanhu tiri kunetseka nokuti ukaona kwose kwaungafamba, mungava madhorobheni, mungava mumagrowth point, mungava mumaruzevha, mungava iko kunonzi kuminda murefu kwakaenda manyufama, unongoona kuti inhamo yoga yoga. Nokuti chiripo ndechekuti hurumende iripo yeZANU ihurumende yakonywa zvamuchose. Nokuti vanoti nhasi vataura ichi, mangwana vachinja, ruoko rworuboshwe rwuri kuita izvi, rwokurudyi rwuri kuita izvo. Zvakungofanana nenyika iri kungoendawo zvayo pamutserendende.
Vangwenya, pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura uye mhinduro yamungapa kuna vaGutu?
Tikatarisa nyaya iri kuitika pamamiriro eupfumi hwenyika, ndo zviya zvaitaurwa pese pese makore ase nguva iyoyi yese, kuti izvi zviri kutaurwa neMDC zvekudaidzira masangizi hachisi chinhu chakanaka. Ndo patakatoona varume nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira anatsvangira ekudaidzira kuti chakati nechakati cheupfumi hwenyika ngachiparadzwe. Ndo zvaakuitika yezvino izvi. Mutungamiri waPuresidendi Mugabe munhu anoona zviri mberi mberi panguva yacho iyoyo pamwe hatina kunyatsonzwisisa kuti vairevei kuti masankizi haana kumira mushe. Ndo zviri kuitika izvozvi izvi zvaibaidzirwa nevarume vakuru nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira kutonzi vavhoterwe kutopiwa masiti emuparamendi vachidaidzira kufa kweupfumi hwenyika.
vaGutu, ndinoziva kuti muri kuda kupindura vangwenya, asi pane nyayawo iri kutaurwawo nevamwe vateereri vari kuti MDC inoramba ichingopomera ZANU-PF mhosva, asi MDC yakapiwa mukana yakapinda muhurumende. Munoti
nyaya yekuti tinopomera ZANU mhosva inyaya inenge itarwa nevanhu dzimunguva vasingana tsonzwisisa kuti kupomera kwatiita zvanhu mhosva uku nemhaka yei tichipomera mhosva. Takaita isu hurumende yomubatanidzwa takanga tichitorimowo isu tiri makurukota, ndopatakanatsokuziva mabasa ezanu, kushata kwezanu chirimo. Nokuti wainatsoona kuti chinangwa chezanu hachisiri chekuvaka nyika. Takadzidza isu kuti pataa tiri mucheni chinhu chinoda zanu kunyanyanyanya kupfuura zvinhu zvose ipolitical power, isimba. Kana zvanga zvarwa nabrother wangu nacomrade Ngwenya vachitiwo masanction, handatomboda hangu kuseka jonga nokuti yava muchirungu inonzi a tired story.
Ndimbo kubatai muromo waGutu. VaNgwenya,
chandongoda kungoti ndiye uchidze vaGutu ngechekuti pavakapinda muGMU paya ndopa zvakanyatsobudira pachena hongu kuti kuMDC kune vanhu vane makaro ezvigaro. Ndosaka yakatozopatsanurana kuenda kwamheno amheno yakupiwa nemitupo nemitupo. Iko zvino inyaya iyo yekuti vamwe vakanyatsoona kuti aiwa zviri kutaura navamugabe ndezvechokwadi, asi zvavatangirai ndezvekungoda kungochengetedza chavo chigaro chete. Ndosaka takaona kunyange pakavakaita kakongresi kavo kayaka kekuti iwo vatangirai ndo vakanga vakagara vachiti uyu ngaapinde avhoti, uyu ngaasapinde avhoti. Zvinoratidza pachena kuti aiwa rabato remunhu mumwe chete.
VaGutu, zvii zvamungati dai murimi muri kutonga maiita kuti zvinhu zvinge zvakanaka?
Betirisu tiri kutonga seMDC bato revanhu rinodiwa nevanhu. Chataitanga kuita kugadzirisa atinotiwo maeconomic policies, nokuti nyaya iripo muno muZimbabwe inyaya yezveikonomi. Nokuti kutambura kwose kunoita vanhu uku zvinobva mukuti ikonomi haina kumira zvakanaka.
VaNgwenya, bato reZANU PF rine urongwa hweZimu Asset hwarakaparura, zvii zvamangataura kuti zvaitwa kubva pakaparurwa Zimu Asset kusvika pari nhasi?
Zvinondikatyamadza chekutanga ndechekuti tiri kuona ivo vaGutu vacho vari kuti kana ivo vauya mupawa vachazodai dai, ivo vachiramba kupinda musarudzo. Kumupawa macho vanoti zoda kuzomupinda sei vachiramba kupinda musarudzo. Chechipiri, ko kana iwe uine zano richakanaka sezvavari kutaura kuti ibato rine vanhu, ko mungarege vanhu sei vachitambura muchimirira kuti muzopinda mupawa kana muchikwanisa kugadzirisa zvinhu? Gadzirisaika kana muine solution, kana muine zvamunokwanisa kuita, mungazomirire here kuti inini mupinde mupawa? Madhona zvaanobatsira vanhu anobatsira ari mupawa here?
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vaMaurice Ngwenya vari parunhare kuVictoria Falls. Manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDC vaObert Gutu vari parunhare muHarare.
Madzimai arikurudzirwa kuti ave akarongeka muupenyu uye kuti amire tsika yekungozemberana nevamwe vanhu kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka. Kurudziro iyi yaitwa namai Lucia Gunguo, nyanzvi munyaya dzezvemudzimba uye vari mufundisi, zvichitevera kukwira kuri kuita kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa mamwe madzimai mudzimba. Marvelous Muhlanganya uyo Studio 7 aita huri kurona mai Gunguo kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Inini chokutanga ndinongofunga kuti kutotanga mireji yacho isati yambonetsa uchingori munhu akasvikarira mako, mumwe neumwe ngaare nedonzvo rekuve munhu ane upenyu hwake achizvigadzira upenyu hwake, uri munhu anoisa value paupenyu hwako wega iye. Nekuti vanhu vanochinja, people change, you know, husband can change any time, wives can change any time. Saka be a person anove nelife, even ukanzuriweka wakamira apo, you can have a life on your own. Because at the end of the day, kana murume akachita akabuda mumba akanoenda kugirlfriend, iwe ukasara wasara, but uri munhu anogona kuzviriritira, uri munhu anogona kumira uri wega even munhu yeye asisipo. Saka I think ndo challenge yombe yatinayo kuti upenyu ngausasendama pane umwe munhu, iva neupenyu hwako iwe unogona kuenderera mberi. Whether it any time a spouse has changed.
Takanyanyotarisa madzimai, zvii zvamungavakurudzire sekutaura kwamuri kuita kuti mudzimai ngaave akarongeka, angarongeke sei kuti achinge azotarisana nedambudziko rakadai agone kuzorigadzirisa mune ramangwana?
Cheku chekutanga kune vaya vachiri kwanisa kuzvidzosera kuzvikoro kuenda kuzvikoro kudzidza munhu dzokera kuchikoro kudzidza chechipiri kana uri munhu anokwanisa kuita mibato yemaoko kushanda kutengesa tengesa uchiwana kamari kaunowana ikakopa zuva munhu shanda tengesa tengesa kuti wane zvekuzviriritira nazvo then chechipiri keep my relations because at the end of the day I believe kuti hapana munhu anogara in isolation tine masupport groups atinawo masupport systems atinawo my family members is a support system as well saka ndine munhu wekuti ndine marelations akanaka nemasupport systems ako kungava kuchechi kubasa ndine pekutangira ndinive kukurukura navo dambudziko rangu pandinori face handizori face ndiri one ndine vamwewo vekukurukura navo zvimwe zvacho zvatinovakurudzira ndizvozvo zvokuti sometimes kana muriko kudzimba number one mukusararama life yekufungirana kana pane pamusiri kunzwisana bvunzanai kurukurai mumba menyu kana une pausiri kunzwisana number two ukaonawo kuti ndiri kukurukura but munhu wangu anenge ari kuramba achibuda kunze uchitoona kuti ari kuramba zvake but unenge une zvauri kuona nezvauri kubata kuti munhu anenge ane mamwe maaffairs kunze kurudziro rinenge rekuti azvidzivirire bhozoutwe chirwere chiriko ichi chichishandisai nzira yekudzivirana nokuti at the end of the day munhu unorwara
nyanzvi munyaya dzekugarisana mudzimba uye vari mufundisi amai Lucia Gonguo vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye westudio 7
nhasi muchirongwa chedu chemadzimai palive talk tichange tiine nyanzvi munyaya dzekugarisana mudzimba amai Lucia Gonguo ava change vachipa pfungwa dzavo kuti zvingabatsira sei madzimai kuti vave vakarongeka mudzimba. Mamwe madzimai vanonzi vari kushungurudzwa nekusagarisana zvakanaka nemhuri dzavo asi vachitadza kugadzirisa matambudziko aya. Asi vamwe vanoti dambudziko iri harisi kumadzimai oga. Munoionawo sei nyaya iyi?
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Bato reMDC inotungamirwa navavoshman Ncube radoma nhengo itsva dzeutungamiri hwaro hwenational executive nechinangwa chekusimbisa bato uye kuzadzisa zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzimwe dzichidzokera kubato reMDCT. Vavasa chigaro webato iri ndava Jacob Moyo avo vatora chigaro chakasiyiwa navagoodrich Chimbaira avo vava nhengo yeMDCT. Mutevedzeri wavamoyo ndishupikai Mandaza. Mubati wehomwe mutsva nditeresa Muchovo avo vapinda pachigaro chakasiyiwa navapaul Tembanyati svondo rapfuura. Vanyati vava nhengo yekanzuru yavana sorojena vebato kana kuti Council of Elders.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu matext messages, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti makadii vashamarari veStudio 7 rovai basa sebasa vakomana muchitipa nhau dzinozipa dzechokwadi. Ndini tichaona gwekwerere ndiri muSouth Africa.
Mumwe anoti woko makadiniko mukoma Ble naJonga chokwadi chakanaka chinorumbidzwa basa munogona chose kuti pakurira nhau zviri pachena. Ndinotsvagawo munin'ina wangu akabva kumberengwa achienda kwamurewa. Ndakaguma kuonana naye mugore ra2004 kubva ipapo kusvika nhasi uno. Zita rake anonziye Ignatius Musekiwa aigara munzvimbo yechadza musha wekwadhadha. Kana achizvinzwa ngaafone panhamba dzinoti 27603072257. Nhamba idzi zvakare 27603072257. Mukoma wake Pritchard Joe. Pritchard ndiye atumira tsamba iyi Jonga.
Mumwe anoti ndinoti basa sebasa vakomana nekuudza vanhu chokwadi. Ndimhoresere wevanhu ava baba naamai Brenda kuBF kuDabi nasekuru vangu vaPetere kuDonene. Ndoti kufara ndini wenyu Prince Rice kuNgezi kuMondoro.
Mumwe anotiwo makadii mukoma B and J pabasa murishasha. Ndifarisirewo vana vangu Tatenda Enoch naPeter Shoko.
Mumwe anoti makadimo sevashamarari vestudio 7 ndimboreserewo shamwari yangu Blessing pamwe naSelina ndisingakanganwi jaya rangu Give More ndini Vasco kuSouth Africa.
Mumwe anotiwo ndanzwa nekunyora kwamuri asi tsamba hadziverengwi ndingafara chose kana mukaverenga inoiyi. Ini ndinoitwa Frank Muganjika kuMondoro. Aiwa ndinofara kwazvo nenhau dzamunotipa kuno kuZimbabwe tononga svosve nemuromo wedu wee nenyaya yekuvanza chokwadi dai Mwari vapindira.
Iyi tsamba pfupi pfupi yakanzi pamberi nekubudisa nhau dzechokwadi vakomana rambai makadaro ndini Bruce Pedo.
Mumwe anotiwo I thank you very much for giving us a true Zimbabwe information. Greet my relatives there muri yokwa Rukwati nemadzibaba nemadzimai eJohane Masowe echishanu. Ndini wenyu madzibaba Edson pamberi neStudio 7.
Zita rangu ndinoitwa Douglas Nyamahumba kana kuti baba vaNigel. Chekutanga ndinoti makadi zvenyu Blessing naJonga. Ndinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi chezviri kuitika munyika. Ndiri muteereri mukuru weStudio 7. Kuno vano vatambura hakuchina kana mabasa. Uye tanzwa nekushungurudzwa nemapurisa murodi. Tanzwa nekubvisa mari. Tisu takutova horesa. Dai Mwari vapindirawo toraramawo senyika. Ndichafara mukaverenga yangu tsamba ndiri kwaMutare.
Aiwa vateereri nguva yedu semazuva ose ndo yaita shanje. Asi tinokutendai mose netsamba dzabanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu yakanzi iyo VOA Shona. Mubva matifarira tinotenda. Munongo klika kuti like.
Ndizvozvo Blessing. Asi tivai uchidzo kuti kwazisana hama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitikawo muupenyu hwenyu. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318.
Ko kambo Shabini kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tavatasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vagari vemuHarare vofarira urongwa hwekanzuru hunoita kuti vabhadhare mabhiri avo vachishandisa dande mutande repaindaneti.
nyanzvi dzoshushikana nechikwereti chehurumende icho chiri kuramba chichikwira munyika.
Manzwawo kubva kumutauriri weMDC pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pavanga vachiziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nekutsvaga nzira dzingagadzirisa zviri kunetsa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Jonga naChris Kande munhau dzechirungu.